ka press conference kakaitwa pa weekend apa ka press conference kakari kemanga manga chaizvo nokuti kakaitwa nevanhu vasina ma positions atingati akati kwesere mumusangano nyaya yepo kuti press conference iyo haina zvairewa
saka pane matano amuchatora here sebato kutorera nhengo dzenyu
Wongu pane musangano we National Council uchaitwa svondo rino tichazwa kuti dare rinoti kudii pane vanhu vakadaro nokuti takaita press conference ya president pamuchete nevatungamiri vanosanganisira vana secretary general utungamiri wedu hukataura kuti tava nekubatana muMDC saka pakazoita munhu anoda kuunza manyongori muMDC achikanganisa struggle yevanhu izvozvo hatinyanyi kuzvibvumira nekuti MDC ibato revarombo ibato revanhu vakadzvinyirirwa ibato revanhu vari kuda pundutso munyika muno saka tirikuona kuti nyika yakodzoka zvekumamvemve saka tofana kubatana kuti tiite make sure kuti kana maelections auya tinge tiri tinokunda musarudzo idzodzo hatikundi musarudzo idzodzo tichiita zvedambe senge zvanga zvichiitwa paweekend zvokuti vanhu vanofunga vari vatatu vanofofurirana voenda kunoita ka press conference vachingoda kukanganisa kubatana kwanga kwakoitika mubato redu
chii chiri kuita kuti izvi zvirambe zvichiitika vamonzura
chiri kuitika ndechokuti ZANU PF neCIO zviri kushanda zvikuru ende kana zvichishanda zvinoshanda futi zvichisenzesa vamwe vedu vanenge vari mubato kuti itai chakati kuti itai chakati eidza vanosenzeswa vasingatozivi kuti vari kusenzeswa izvo muvenga arikuda kuti mupatsanurane struggle yenyu ishaye simba nyaya iripo ndeyekuti tinofanira kubatana tinofanira kutevedzera zvakataura president wedu kuti ngatibatanei ngatisiyane nenyaya yekuti takakanganisirana chii svondo rakapera kana kuti gore rakapera nyaya iyi iripo ndeyekuti Zimbabwe yasvika pakashata Zimbabwe yakuda kuti tibatane kuitira kuti tibvise chihurumende ichi